Nintawuya kuno ku Washington DC nevana kuti tizoona shanduko nemazizo edu. Zvinhu zvandaigara ndichingorangarira kuti isu makuru atakaita kuti chinhu chaityisa nokuti takakura nehondo. Hapana munhu aitomboda kunzwa nenyaya yeputi nokuti vanhu vazhinji vakatsakatika nenyaya yeputi idzodzo. Ndosvika kuno ndoona kuti puti yaya inototambiswa zvayo zvaigara zvichindinetsa. Saka ndinonzwa kufara chose ndichiona vana vechidiki vachida kushandura zvinhu, kushandura mafungire evanhu, kushandura hunhu hwevanhu, and hunhu hwevanhu hunochinjwa nevana ivavo, nokuti ndo vatungamiri vamangwana. Ndiri kufara chose kuti ivo vana vechidiki vatakazvara munomu ava ndo vaakuzoshandura, and havana rusarura gana ivo havaone kuti munhu uyu munhu mutema kana kuti murungu. Vanongoona vanhu vongoona chinhu chavada kushandura, ichocho ndochavanonyanyisa maso avo matiri.
Sechizvarwa cheZimbabwe chine vana vakazvarirwa muno, munoona pane zvichasanduka here mukufora kwamuri kuita uku nhasi?
Handine tarisiro. Vana ava vari kushandisa inonzi social media. Social media iyo ine simba nekuti inosvika kwese kwese. Saka simba iroro ndo vari kushandisa. Zvinoizvi vechikuru pachatanga kuti password racho chii, social media vana vatova ne millions of people vanenge vakwanisa kuti vabate. Saka speed yavo yavanofamba nayo hatikwanise kuibata. Saka izvozvo ndo zvichashandura zvino, kuti vachashandura mafungiro evanhu. Mukushandura mafungiro evanhu ndokuti vanhu vavhote vachinje zvinhu. Saka ndiri kufara chikuru nokuti vane simba and vane tarisiro, vari committed. Havasi vanhu vakamirira zvematongerwo enyika, ndozvimwe chinhu chanyanya kundifadza. Havana bato ravakarerekera kuti iri kana kuti iri. Saka ivo vakamirira ivo sevana, ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu, not kuti pane bato ravakamiririra riri kuvatsigira. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandaona kuti chinhu ichi chinoramba chichienda kumberi nokuti havana bato ravakamirira. Vakangomirira ivo sevana vechidiki vachida kushandura zvinhu zvamangwana, saivo vari vatungamiri vamangwana.